chekutsanganika dangungo tiri manyepo nemanyepo anonyadzisa zvibato rinopikisa nevemapata akazvimirira oga anovavechizvese zvinongozikanwa ende zvagara zvisati tichitarisira bato remudzisi rinopikisa nyange rikada kuita mademonstrations kumisha kana kumagrowth point zvinozikanwa chero pasi kunyange navanovapa mari vaziva kuti harina rutsigiro rwakakwana kunzvimbo dzekumaruwa saka ivo kana vashayiwa rutsigiro rurashaidza rutf kakana kuti yehurumende yekuti hurumende ichienda kunobatidzira kana kuvavandudzira kuti vawanise vanhu ikoko chikazongoshanda ndekuti ngavachirega kunyepera mauto enyika yezimbabwe kuti aiwa tazoona mauto kwamureva tazoona mauto kuchinoi ndokusaka takundikana kana tatadza kubuda nekuti vanhu va mashoko akanaka iwayo kana vanovapa mari vekuamerica vanozongozviona kuti manyepo ari pachena mari yakangosungirwa pagumbo remudeno
asika vamugwadi akasike kutanga kuti hurumende ishandise mauto mune muchiratidzirwa umo chii chingange chazoshanduka kana kusiyana pane kuti vanzi vaonekwa mauto nhasi
zvinozikanwa kuti muno mumaguta muguta rakanyanya kuita seHarare kunyanya mademonstrations kana kuratidzira kunoitwa nemudc kwagara kunoitwa nemhirizhonga kuchisanganisira kubiwa kurohwa kwevanhu vasina mhaka kupwanywa kwamabhizinesi nekuluta mashops uye nekupisa mabhiridhingi nekuvona murisa zvakagara zvinozikanwa izvozvo ndo mune muzinda zvemukuru wehurumende ndo mune mizinda yatingati madiplomatic missions yenyika dzekunze dzatinodyidzana nadzo kusanganisira nevanovapa mari ivo vana United States of America vacho kuti vaite mishonga idzodzo uyezve zvinozikanwa kuti muno muguta reHarare for example bato remudc akawana rutsigiro rwakati wandei kumamp saka uyezve vanhu vavaoneka vakawanda zvinova zvinoita kuti vawande kudarikidza kapasiti yamapurisa yekuvakontrola ndo zvinozosaka kuti kazhidzimwe nguva masoja abude asi hatidi kuti mbititi nguva dzose panobuda masoja aiwa bodo inga musi uno vakaita 1 musi august 16 vakaita zvisiri pamutemo vakatandaniswa nemapurisa vakadzokera kudzimba dzavo vachimanya vasina kana musoja wavaona zvinova kuda kungoti pose pose pavakundikana vototi vaona musoja nekumaruwa nekumaruwa ndozviziva imi kuti vanhu mdc vangava here nesimba yekunongovhunarisa madzishe nekukokorodza madzishe nemadzisabhuku nevanhu vanotozvirimira kumusha kwavo vakawana ivhu ravo nevamwe iko zvinongatarisa nguva yatasvika ino nguva yesizeni yekugadzirira kurima misama yakuuyai vanhu vanenge vachigadzirira kurima donje ravo kurima fodya yavo kurima chibage chavo iwo oenda ikoko unovati uyaitiite zvekuratidzira pagrowth point saka zvinhu zvinongoda kungoti vanhu vemudisi vazivi havo chero kuti havana vanhu kumusha uko vanhu vari kumusha vana mabasa vari bhizi kuzviitira zvinhu zvavo havatodi kukanganiswa nezvinhu zveunhunzvatunzva neumhara pasese sese zvisina kana nematurosi.